Chekwata ichi nezuro chakarohwa neUganda 58-47 mumutambo wacho wekugumisira we 2019 Vitality World Cup ndokupedza chiri pachinhano chechisere makundano aive nezvikwata gumi nezvitanhatu zvaive zvakaungana muLiverpool, England kubva musi wa12 chikunguru. Izvi zvinotevera kurohwa kwavakaitwa zvekare neNew Zealand, Malawi, Jamaica neUganda izvo zvavadzorera shure makwikwi avakashura mare zvaive zvisingatarisirwe. MaGems ari kudzoka kumusha, misoro yavo iri mudenga mushure mekupedza vari pachinhano chechipiri nekuenda munharaunda yechipiri kubva mugungano raive rakaoma nezvikwata zvinoti Australia, Northern Ireland neSri Lanka. Vakatungamira chikwata ichi, amai Letitia Chipandu, vaudza Studio 7 kuti vari kudada nechikwata chemaGems.
Takauya takatamba zvakanaka, takatambirwa zvakanaka kubva kuairport. Vanhu veZimbabwe vari muno vakafara, vakatitambira tikauya kuzogara pano pahotera patiri pamukona paIBC. Vasikana vakatamba bhora zvakatyisa vanhu vese, nyika dzese. They fell in love with Zimbabwe.
Studio 7 yabata umwe mutambi wechikwata chemaGems, ndaizivei Madzikangava.
Tafara kuita number 8 pamatimu vatamba nawo sefirst time yedu kuti World Cup. Tinenge iri tough matimu vatatamba nayo iNew Zealand. Saka yakufila kuti paitambwa bhora. But tukufara kuti ana Northern Ireland, ana Jamaica, Malawi ane time nenge iri moto moto chaiyo.
Muteveri wezvemitambo vatina Shemseti vanoti vasikana ava vanofanira kutendwa zvakasimba nezvavakaita kuLiverpool, kwete nemari chete.
Tei tichitoda kutoti vatotendwa kubva kuna president neanything in kind. Mari is not everything.
Captain wechikwata ichi Perpetual Siya Chitema anoti akakaive kekutanga kuenda kumakundano aya zvekuti vave kutarisira kuenda kuWorld Cup inotevera, uko vari kutarisira kunokwikwidza zvine mutsindo kutora mukombe.
Ndovimbiso kuti tinoda kudzokerazve kuWorld Cup, tinoda kuqualify tidzokerezve kuWorld Cup. Ipapo anyitisa mukana wakakura kuti tikwanise kuenda.
MaGems ari kutarisirwa kusvika akamirirwa nechaunga panhandare yendege Robert Mugabe International Airport mushure mekuita zvaive zvisingafungirwe nevakawanda, kwete muZimbabwe chete asi pasi rese. Vanotevera mitambo vanoti chikwata ichi chinofanira kusiyiwa chakabatana kudaro chichigadzirira kurwira nzvimbo yekuenda kumakundano e2023 World Cup ayo achaitirwa muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatim.